Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akananga vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri mutswe muvhuro Gumiguru 24/2022 makatirira ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yomanikidza varairidzi kuti varatidzire kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vehurumende zvibviswe mangwana ichiti
dai nyika yenyu isu sebazi reprimary ne secondary education tinokurudzira nyaya dze anti-sanctions nekuti isusu senyika yeZimbabwe ma-sanctions akatidzorera makuru kumashure chaizvo zvikuru chaizvo
asi mamwe masangano anomirira varairidzi anoti izvi hazvina maturo ose nekuti
tikuramba tichishungurudzika nekudisturbwa kudzidza kwevana nezvirongwa zvakasiyana siyana zvinoramba zvichiuyiswa musi uno vana vaitadza kudzidza nenyaya yecovid-19 musi uno vana vakatadza kudzidza nenyaya yekunzi kuwanzi musangano wateachers for ed apa tonzwa kuti vana havachatenderwa kudzidza kuti vaite zvekurwisana nemasanchiro
munhau dzemitambo chikwata chezimbabwe chopona nepasaka reshumba mumutambo wecricket nesouth africa nhasi Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dziri kuchamhembe kweAfrica mugungano reSADC dzakatarisirwa kubatana neZimbabwe mangwana dzichikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende yeZANU-PF zvibviswe. Asi mamwe masangano evarairidzi munyika anoti haasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuti aite zvirongwa zvakanangana nekucherechedza zuva iri achiti izvi zvinokanganisa vana vari kunyora bvunzo. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Mutauri webazi redzidzo vataungana ndoro vati varairidzi nevadzidzi mangwana vanofanira kuita zvirongwa zvekucherechedza zuva rakatarwa neSADC rekukurudzira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vakuru vehurumende nenyika dzekumavirira.
Idai nyika yenyu isu sebazi reprimary nesecondary education tinokurudzira nyaya dzeanti-sanctions nekuti isusu senyika yeZimbabwe ma-sanctions akatidzorera makuru kumashure chaizvo zvikuru chaizvo saka ukaona paine munhu anozviti ndeyo muno muZimbabwe anoti hatinei nezveanti-sanctions day hai ndoononge munhu anenge akarashika.
Mamwe masangano evarairidzi akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe anoti nengo dzavo dzakaudzwawo mashoko aya nevakuru mubazi redzidzo mumatunhu akasiyana-siyana asi masangano aya ati haasi kuzoita izvi achiti zvinokanganisa kudzidza kwevana muzvikoro zvikuru sei avo vari kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level. Mutungamiri weR2s vaobert masaraure vati zviri kurongwa nehurumende izvi zvinodzosera shure nyaya yedzidzo sezvo vana vakamb rasikirwa nenguva yakawanda pakambovharwa zvikoro nekuda kwechirwere checovid-19.
Tikuramba tichishungurudzika nekudisturbwa kudzidza kwevana nezvirongwa zvakasiyana-siyana zvinoramba zvichiuyiswa musi uno vana vaitadza kudzidza nenyaya yecovid-19 musi uno vana vakatadza kudzidza nenyaya yekunzi kuwanzi musangano wateachers for ed apa tonzwa kuti vana havachatenderwa kudzidza kuti vaite zvekurwisana nemasanctions asi tikatadza kuti masanctions aya zvirango zveupfumi zviri kupuwa neimwe nyika kana zviriko zvechokwa imwewo nyika iri kwairi ichiti yatongera imwe nyika zvirango zveupfumi tiri kutiwo muno Zimbabwe. Chero kana America ine foreign policy ayo, isusu tine zvatakatadza. Tinoona kuti pa foreign policy ya America vanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu havadi, havadi vanhu vanobirira maelection, havadi vanhu vanombunyikidza vamwe. Kana muno hurumende yedu ichida kuramba ichimbunyikidza vamwe, ichiramba ichibirira maelections, ngaiite izvozvo, asi ine planwo iri internal yekuti vachaita sei kuti upfumi. Hazvidi kuti vana vaungane vachiimba, hazvidi mapoemu, zvinoda kuti hurumende inge ine plan, an economic plan.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutura mashoko mangwana kuState House vachikurudzira kubviswa kwezvirango izvi, ukuwo vaimbi vachizotarisirwa kuita pungwe vachiimba kuchitungwiza Aquatic Complex vachikurudzira kubviswa kwezvirango izvi paurongwa huri kutungamirirwa nebazi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko. Vanotungamira nhengo dzezanupf muparamende vapupuraito garepi vati zvirango izvi zvinofanira kubviswa sezvo vachiti zviri kukonzera kuti veruzhinji munyika vanhonge svosve nemuromo. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit mukundu vati hurumende inofanira kuita zvinobatika munyaya dzekucherechedza kodzero dzevanhu kuitira kuti zvirango izvi zvigobviswa, kwete kuswera ichikuma yakakwira pamusoro pegomo isina zvairi kuita.
Saka zvinhu izvozvo zvinoda kuti zvigadziriswe. Hazvigadziriswe nemuromo chete nekungotaura nekungopenga kuti zvirango ngazvibviswe, asi hurumende yezanupf ngaisandure mabatiro anoita zvizvarwa zvenyika inoyi, ngaitarise kuipa kwavakaita kuponda kubatwa kwezvibharo kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu. Izvozvo kana zvichinge zvagadziriswa zvinove nyore kuti vana vese vezimbabwe vabatane pamusoro pekuti zvirango zveupfumi ngazvibve.
Nyika dzekumavirira dzakaita seAmerica dzakatemera Zimbabwe zvirango zvitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. America inoti Zimbabwe inofanira kucherechedza kodzero dzevanhu uye kunanganisa mitemo nebumbiro remitemo yenyika kana ichida kuti zvirango zvibviswe. Inoramba kuti zvirango izvi zvakanangana nevanhuwo zvavo munyika, asi vanotonga nedemo chete. Zvirango izvi zvakatemerwa muna 2001. America inoti nyaya yehuori nekutadza kutungamira ndizvo zvapa kuti Zimbabwe iite sekunge yakageza negoka munyama, kwete zvirango sezvinotaurwa nevatungamiri vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvichakadaro, mutauriri webato rezanupf vaChris Mutsvangwa vakurudzirawo kuti zvirango zvibviswe vachiti zviri kukanganisa upfumi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Hatiri kufara kuti Africa yadzokera patakanga tiri kumakore ekuma 1960 ne1970 ekuti mumwe wedu akatatapurwa nesu tese muAfrica tatatapurwa. Saka pane nyaya yemasanctions America yatatapurana neAfrica, inyika hombe inoda ushamwari muAfrica yezo kwaana kwedzimwe nyika dzidii dzaakuuya dzichinanzva kuti paukuru ipapo.
Inyika dzipi dzi vamutsvangwa mungapa muenzaniso?
Ana Russia vapo, ana Turkey varipo, ana Iran, ana China. Takati wandei nyika dzavaudza kuti pasi pati tisandarara. Saka America yani tinoda ushamwari, dai yambonzwa nzeve dzayo tinopfunga dzevanhu vemuAfrica vari kuti nyaya inyaya yemasanctions nezimbabwe hatisi kuida zvingabatire zvachose.
Muromo hauzarirwe nerwizi kavamutsvangwa, zvii zvamuri kuitawo imimi sehurumende yezanupf kuona kuti magadzirisa nyaya dzezveupfumi kunyange paine zvirango zvacho?
Isu vezanupf chatirikuita ndechekuti masanctions angae akanga ari ekuti mari isapinde muzimbabwe. Saka mari yekufambisa upfumi yekuvandutsa upfumi capital ikashayika munyika, vanhu upenyu hwavo hunoramba huri hweuronde. Saka nyika yanobva yadzokera kumashure. Paimboriwo zvana-indigenization zvaitopamudzira pamasanctions eamerica kuti mari isapinde munyika, president vabvisa zvose izvozvo. Zvekare vaakupa mubayiro wepremium on investment kumafunds arikupinda munyika medu. Izvi zviri kufadza mabhodhiumu emakambani mazhinji pasi rino rese munyika dzakasiyana-siyana kuti vachitanga kuita tandemutambi uya muzimbabwe kuti vazoita mainvestment avo. Iko kunoo kuisa masanctions netsvimbo tsvuku chaiyo inovaparadza kuti tivake ikonomi yedu nekuudza mari itsva inovandisa upenyu hwevanhu hwemuzimbabwe. Sezvo vakafunda zvachose, vane urongwa hwavakapiwa namwari hweupfumi husina anya hunhu hunoita kuti munhu arwere mafuti, arwere muromo.
Asi kaivo veamerica nevamwe havari kuti munyika hamuna kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika nenyaya yemhirizhonga vachipomera bato renyu rezanupf?
Kwangu yekungozungurika kwenyika yaifunga kuti masanctions aya anotiviga zvino zvakona zvinoya kuhwanda neshisha. America ichikuda kutaura kuti mhirizhonga kune nyika zhinji dzainofambidzana nadzo dzinoita mumwe mashura pasi panapa pane nyaya dzezvepolitics imugara muno muafrica kamisa hatinyanya dzipoindi because tinotaudzwana nemunhu wese haina yacho ainoita nadzo asi 20 years nemutemo chaiwo wenyika masanchez asimbora yapuresident vakaabva kucongress takabvitwa nenzira yekuti takabvutira varungu vechianglosaxon minda ndo nyaya chaito iripo.
Mutauriri webato rezanu PF vaChris Mutsvangwa vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vamwe vanoshanda nemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kumusangano weHuman and People's Rights uri kuitirwa kuGambia pari zvino, uye vari kuchema-chema kuti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemitemo vaZiambi-Ziambi nevezanu PF vachiti vari kuvandudza mitemo uye munyika mune utongo hwejekerere, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde, avo vachangobva kumusangano uri kuitirwa kuGambia wekodzero dzevanhu.
Nyaya yekutanga inyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzeavo vanoshanda vakazvimirira vega nevemapato anopikisana nehurumende maopposition political parties. So pane issue yewhat we call pachirungu shrinking civic space. Tiri kuona izvozvo pane bhiri riri muparamende reprivate voluntary organization abandoned bill, iro riri kuisa chitsungo chekuti mabhuka ose anoshanda akazvimirira ega anofanira kuti anyorese, kana achinge anyoresa shanda nemitemo yavanenge vapiwa inozovechitiwa nehurumende.
Mungape muenzaniso here ipapo vamandinde?
Tiri kuteerera mashoko anonyanya kutaurwa zvikuru nemutungamiri wehurumende nevamwe macabinet minister vanotaura zvikuru nyaya yokuti iyo pane maNGO ari kunzi ari kuita humbindi ndoga, ari kushanda zvekuda kupitigura hurumende, vanofamba vachinonyepa kunze. Zvinova izvo zvatiri kuti uko kungozorana zvinhu zvemanyepo, nekuti chinenge chiripo ndeyekuti tikati kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, vanhu vari kusungwa, vanhu vari kunyimwa mabhero, vanhu vari kusungwa dzevanhu vanenge vari vemaopposition political parties. Vanhu veruling party vakakomita the same offences havasi kusungwa, tonzi muri kunyepa. Ati chokwadi chinenge chiri pachena panyaya dzakadaro. Saka pane nyaya dzakafanana neidzozvo. Togotarisa zvakare nyaya dzatinoona dzekuti kana muchienda kusarudzo, like last time we observed kuti maopposition political parties were not being getting sufficient campaign space like campaign rallies aibvanwa vanhu vachisungwa nekushungurudzwa dzakaona dzakaitika kukwete nekuti vanhu vakapesekusira vachaya. So imwe yenyaya dziri kubuda.
Asi misangano yakadai inoshanda here vamandinde? Nekuti vamwe vanoti vatungamiri vemuAfrica havateedzeri zvinenge zvichitaurwa kumisangano yakadai, kusanganisirawo imo muZimbabwe.
Ukaona kukura kunenge kwakaita delegation yeZimbabwe, inoratidza kuti inoteerera zvikuru zvinenge zvichitaurwa nevanhu. Iyo chainoedza kuita kuda kuzvichenesa munyaya idzodzi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaGilbert Mandinde vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari kukurudzira vatyairi vedzimotokari, kunyanya vanenge vachibva kune dzimwe nyika vachienda kumusha pazoro reAfrica Day, kuti vasamhanye kana kunwa doro sezvo uwandu hwevanhu vari kupinda mutsaona panguva dzezororo huri kuwanda. VaJuru vanoti rimwe dambudziko riri kutarisana nevatyairi kunyanya vemabhazi kumiswa nemakoronyera nekubirwa panguva dzezororo. Ngatidzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Pazoro reAfrica Days sangana reInternational Cross-Border Trade Association tinokurudzira vatyairi vasina kufarisa, vatyairi vasina kunwa zvinodhaka, vatyairi vasina kunwa mvura inoita kuti vanzwe sevakati ngwarei kudarika zvavari. Tinokurudzira vatyairi kuti vakoshese upenyu hwevanofamba navo, vakoshese upenyu hwevana vechikoro, upenyu hweavo vanokrosa mabhodha vachiriritira mhuri dzavo. Zvekare tinokurudzirawo kuti vari kunze kwenyika vazive kuti pane zvakawanda zvinoitika zvinogona kuvaisa panjodzi. Saka tichingovakurudzira vanhu vese ivavo kuti vange vachingongwarirawo uye kungwarira nematsotsi panguva ino. Tichikurudzira zvekare dzehurumende dzeAfrica kuti inguva yekuti vange vachirangarira vana veAfrica vanotambura, vana veAfrica vasina cheuiri, kuti vange vachiisa mitemo inorerutsa kunyanya pakuyambuka mabhodha, munhu achibhadhara juti rinonzwisisika kunyanya munhu achiyambuka bhodha, zvekuti munhu aabvumirwe kuyambuka bhodha asina kana pasipoti sezvinoitwa kunyika dzakaita sengana Europe. Tinge takabata saizvozvo sevane veAfrica.
Tinoona zvakare nyaya iyoyi yekumabhodha yanga iri kunetsa pane vanoita zvekufamba macross border vamunomirira. Zvakamira sei pari zvino
kumabhodha? Zvachangomira zvakadaro, asi dambudziko ratinaro pari zvino ndere bhodha reGreat Bridge rinove rakudhura zvinotyisa, mitengo yakawedzerwa nekuda kwekuvandudzwa rakaitwa. Saka tinoona kuti zvinhu zviri kuzongopedzisira zvaita kuti kuno munhu achashandisa chinhu ndiye anozonyanya kukuvara, nekuti uya apfuura nepabhodha akadhurisirwa anongozowedzera mitengo. Zvakure zvakuvadza vana veZimbabwe vanenge vachizoshandisa zvinhu zvinenge zvauya kuburikidza necross border trading.
Zvii zvamunga kurudziro hurumende panyaya iyi?
Hurumende tinokurudzira kuti ikoshese vanhu kwete kukoshesa mari, nekuti mari inotorwa nehurumende yemichero ndimari inenge ichifanga ichibatsira vanhu. Saka kana ichikange yakutokonzeresa kuti vanhu vatambure, zvakura izvo kuti hapachisina cheuyira, hapachisina chazviri kubatsira kunge vachitora mari kuti vanhu vange vachibatsirikana, zvakura kuti vakutotora mari kuti vanhu vatambure.
Awo vanga vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuSouth Africa. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova gurukota rezveupfumi kuBritain vaRishi Sunak vave kutarisirwa kutora chigaro chekuva muutungamiri wehurumende yeBritain. Izvi zvinotevera kusiya basa kwakaita amai Liz Truss. VaSunak vane makore 42 ekuberekwa uye ndiye munhu asiri muchena wekutanga kutungamira hurumende yeBritain. Vabereki vavo vakaberekerwa kuKenya nekuTanzania muAfrica, kunyange hazvo vari verudzi rwechiIndia. Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira zvikuru panyaya dzekuferefeta nyaya dzeuori ari chizvarwa chekuPakistan, Ashad Sharif, anonzi akaurayiwa nemapurisa emuKenya pavainge vakavhara mugwagwa kana kuti roadblock. Mapurisa anoti akamupfuura asingazive kuti ndiye mutori wenhau. Mutori wenhau uyu ane vanhu vanomutevera paTwitter vanodarika mamirioni 2 uye ainge aenda kunopotera kuKenya mushure mekutiza kuPakistan nenyaya yekutyisidzirwa nerufu. Pakistan yakurudzira hurumende yeKenya kuti iferefete firo yakaita mutori wenhau uyu. Ukraine iri kuramba zviri kutaurwa neRussia zvekuti iri kuda kushandisa chombo chinoparadza, ichiti iyo Russia ndiyo iri kuda kuita izvi yozonyepera Ukraine. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati Russia ndiyo chete ingakwanisa kushandisa zvombo zvemhando yenuclear. Makurukota anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muNATO kubva kuBritain, United States neFrance anoti hurukuro yavaita parunare negurukotare zvekudzivirirwa kwenyika yeRussia vaSergei Shoigu yaburitsa pachena zvavari kutaura zvekuti havafunge kuti Ukraine ichashandisa chombo chinoparadza. Zimbabwe iri pakati penyika mumakore makumi maviri nemashanu adarika ine madzimai akawanda anofa achisununguka kana kuti vachibvisa pamuviri. Kubvisa pamuviri kana upenyu hwemudzimai usiri munjodzi kana kuti asina kubatwa chibharo hakutenderwe munyika. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu varikurudzira kuti mutemo wekurambidza madzimai kubvisa pamuviri weTermination of Pregnancy Act wa1977 ubviswe nekuti uri kupa kuti madzimai aende kune vanhu vasiri vana mazvikokota kunobvisa nhumbu vachizoguma varasikirwa neupenyu. Ropafadzo Mapimidze anotipanya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Christopher Kairos Mbisi vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvinorwadza kuti vamwe vanobatsira madzimai aya kubvisa nhumbu vashandi vemuzvipatara nemakiriniki.
Unfortunately vanhu vari kuita backyard abortion, yatinoti illegal abortion, and unfortunately zviri kuitwa nemachiremba, manesi, mastudent nurse nevamwe vanhu nje vanozviti vanenge vaine ruzivo rweizvozvi, but vakawanda vacho vanenge vasina ruzivo, and zvinozopedza zvakonzeresa njodzi dzakaita sekuti panoita infection yechibereko inonzi sepsis, inokwanisa kuita kuti chibereko chiore because panenge paine zvinenge zvasarira tisina kunyatsokirinwa, tisina kunyatsosukwa zvakanaka. Munhu anogona kutoshaya nekuda kwesepsis iyoyi, munhu anogona kubleeda stereki, anogona kushaya futi nekubleeda ikoko.
Kunyangwe paine mutemo unorambidza kubviswa kwenhumbu, Dr. Zimbizi vanoti hapana anosungwa akaenda kunorapwa asangana nematambudziko achibvisa nhumbu zvisiri pamutemo, nokuti basa ravana chiremba nderekungorapa vanhu vasingabvunze zvakawanda.
Nhau abortion kubvisa nhumbu muZimbabwe hazvisi pamutemo nekuda kwemutemo unonzi Termination of Pregnancy Act of Zimbabwe which was enacted in 1977. Hazvisi pamutemo, and mutemo ukachikorwa iwoyu unotakura mutongo between 5 and 10 years mujere. Hapana option yefine. Asi pane dzimwe nzvimbo anonzi maconditions painobvumidzwa kuti iitwe, that is kana nhumbu isati yapfuura 22 to 24 weeks dzekukura, and inofanira kunge paine mvumo yemachiremba mairi ne one specialist, ndeyekuti kana kuendera mberi kwenhumbu kuchizoisa upenyu hwamai patsaona, kana kuti munhu kana akaitwa zvekurepwa kana kuti inonzi incest which is bonde rinoitika between hama nehama, hanzvadzi nehanzvadzi kana kuti baba nemwana.
Mukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiva vanoti vane chirongwa chokudzidzisa madzimai nezvemutemo iwoyu nekuvakurudzira kuti vasatya kuenda kunorapwa kuzvipatara sezvo upenyu hwavo hwakakosha.
Pari zvino tiri kufamba tichidzidzisa madzimai maererano nezvemutemo wekubva kwepamuviri watinoti iwo Termination of Pregnancy Act, nekuvadzidzisa zvakare pamusoro pechirongwa chakaiswa nehurumende chinotarisa kuchengetedzwa kana kuti kurapwa kwemadzimai vanenge vabva pamuviri.
Mukuru weWomen's Coalition Zimbabwe Harare Chapter amai Charity Mandishona vanoti dambudziko rekubvisa mimba rakakura chose.
Nyaya yenhumbu dziri kuitika zveshuwa, ndofunga pane nyaya iri kutirwadza. Vana vari kufanira kuenda kunobviswa nhumbu idzodzi, even vanhu vakuru vari kufa, vamwe vari kubva vazoya developa makensa vatambatamba nechibereko chiye nhumbu yeyazobva zvisina kunatsotsarukana. Saka isu tiri kuti kwa gadzirisi kwa mtemo. Wekuti vanhu vakwanise kuti akaita nhumbu anenge achiona kuti akwanise kunoibviswa.
Sangano rinoona nezvekodzero dzemadzimai akazvitakura reGood Master rinoti muna 2016 vakadzi vakabvisa pamuviri zvisiri pamutemo vaisvika zviuru makumi matanhatu nematanhatu uye ane mazana masere kana kuti 66,800. Nyaya yekuti madzimai atenderwe kunobvisa nhumbu inounza kusabatana munyika, sezvo vamwe zvikuru vemakereke vanoti kuita izvi kwakangofanana nekuuraya munhu. MuAfrica nyika dzinoita kuti zvive nyore kubvisa nhumbu iCape Verde, South Africa neTunisia. Gakava iri riri kuitikawo muAmerica pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapemidze.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chapona nepasakare shumba nhasi makwikwi T20 World Cup 2022 kuAustralia mutambo neSouth Africa. Mikeo Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo weZimbabwe neSouth Africa weT20 World Cup wamiswa nemvura. Panguva iyo chikwata chemaChevrons change chave kuratidza kunge chicharohwa. Mutambo uyu wamiswa South Africa yakanda maranzi makumi mashanu nerimwe chete vasina mutambi abuda uyezve vashandisa maova matatu chete pamapfumbamwe. Zimbabwe yanga yapedza yakanda maranzi makumi manomwe nemapfumbamwe mumutambo wanonoka kutanga nenyaya yemvura. Kunaya uku kwakonzeresa zvekare kuti varongi vemakundano aya vadzikise maova kubva pamakumi maviri kusvika pamapfumbamwe. Asi mutsigiri wemaChevrons muzvare Catherine Muzavazi vari kuramba kuti Zimbabwe yanga ichizorohwa vachiti mumutambo munoitika zvakawanda.
Zvemutambo zvinombozikanwa here? Hazvina garanti izvi. Zimbabwe yacho zvaingogona kuzoenda nepamwe ikatongowina. Isi tingofunga kuti hainongodyiwa nguva dzese.
Wesley Mandevere naMilton Shumba vanga vaita nepese pavanogona kuti Zimbabwe isarohwe mumutambo uyu. Mushure mekurasikirwa naCraig Evin, Skandaraza, Regis Chakabva naShawn Williams kwakandwa maranzi gumi nemapfumbamwe chete, Mandevere amuka chibhebhenenga ndokanda maranzi makumi matatu nemashanu. Shumba azowedzerawo mamwe gumi nemapfumbamwe, Zimbabwe ndokusvika pamaranzi makumi manomwe nemapfumbamwe kwabuda vatambi vashanu. Murairidzi wecricket neRugby Edmond Mutetwa anoti point yawanikwa paSouth Africa apa yakakosha mhondo yekubudirira mugungano iri.
Point yetawana paSouth Africa point yakakosha zvakanaka. Tatanga Super 12 yedu zvine mutsindo zvokuti hatisikuona chichatitadzisa kutenda kumberi uko. Zvokuti tikabata ningini Pakistan pamberi apo, aiwa zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka.
Zimbabwe ichiri nemitambo nePakistan, Bangladesh, Netherlands neIndia. Mitambo mumwe murairidzi wecricket Leonard Namburo anoti zvikwata zvisina mukurumbira Bangladesh neZimbabwe ndizvo zvingangobudirira. Pamusoro pezvo Namburo anoti Zimbabwe ine chikwata chakabatana chinokwanisa kusvika kure makundano makuru epasi rese aya.
Mukatadza timu yacho iripo izvinezvi ine vana vechidiki vachangopinda kuzotamba mutambo wecricket. Then ine experience yaRaza, Shawn Williams naCraig Evin. I think zvichabatsira zvakanaka kuti timu ive inotamba zvakanaka.
Kuti vasvike pachinhanho cheSuper 12 ichi, Zimbabwe yakarova Ireland neScotland, ivo ndokurohwa kamwe chete neWest Indies. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tirikutarisa nyaya yemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanopikisa vachipomera ZANU-PF mhosva yekukanganisa kutsvaga rutsigiro murunyararo, asi ZANU-PF ichiti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. musakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8 maniru ano. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Hurumende yoshorwa nekumanikidza varairidzi kuti vanoratidzira nenyaya yezvirango vana vechikoro vachinyora bvunzo. Zimbabwe cricket yoita mangange neSouth Africa mutambo watambirwa kuAustralia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiyamina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bakufu.